mutongi wedare amai okai zuda vata havaoni zvikonzero zvekunyima vanhu gumi nevatanhatu ava mukana wokubvisa mari yechibatiso nhengo dzeatus idzi dziri kusanganisira mutungamiriri wesangano iri vaobert masaraure nevamwe vaviri vanzi vabhadhare mari yechibatiso madhora zviuru zvishanu zvemari yomuno mumwe wavakasungwava sharon tambudzai uyo anonzi mwana wechikoro apiwa mukana wokutongwa achibva kumba pasina mari yechibatiso yaanobvisa rimwe remagwete varayiridzava vati nashi chinopfukutwa vezimbabwe lawyers for human rights vaudza studio 7 kuti pamusoro pemari yechibatiso vasungwa vanofanirwa kuzviratidzawo kumapurisa ari pedyo nawo pamwe nekusakanganisa vafakazi
vapiwa bail saka vanzi vabhadhare 5000 mazim dollars mumwe nemumwe vanzi vagare padzimba dzavo then vanzi vanoripota kupolice station kumapolice stations avapa kamwe chete pavhiki nekuti vaoso vanzi vasavhiringidze vafakazi kana mainvestigations akuitwa munyaya
vachinopfukutwa vati vagutsikana nemutongo wedare vatiwo vasungwa ava vanzi vadzoke mudare musi wa17 kukadzi
ya tinofara kuti vabuda kuti vapiwa bail
munyori mukuru weatus varobson chere vaudza studio 7 kuti zvisinei nekusungwa kwakaitwa vamwe vavo nhengo dzeatus dzicharamba dzichienderera mberi nekuratidzira kuti vawane mihoro inoita kuti vararame
tiri kuti isvisu kuratidzira kwakanga kuripo kwenyaya yemuhoro kucharamba kuripo kusvika nyaya yemuhoro iyoyo ichinge yagadziswa kusvika hurumende yavo yedu yakuziva kuti vashandi vakakosherei munyika munomu kusvika hurumende yedu yakuziva kuti vashandi kana vachinge vachishanda vanofanira kupihwawo muhoro inokwana inoita kuti vange vachiwana chekudya pamwe chete nekuchengeta mhuri dzavo saka tichaenderera mberi nekuratidzira kwakadai
varayiridzi ava vanoti vari kuda kuti hurumende iwedzere vashandi mari dzemihoro kuitira kuti mushandi atambire mari inodarika mazana matanhatu emadhora ekuamerica mukupeta nyaya dzaitika kumatare edzimhosva nhasi muzvare mumeri mbaiwa avo vari kurwara vambofenda kumatare vakatozobatsirwa nevamwe vavo kuti vakwanise kufamba muzvare mbaiwa vane nyaya iri mudare iyo vari kupomerwa kuti vakaita muchihwande muchato wavo nemurume wavo wavari kunetsana naye matare vakonstantino chiwenga vanova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vachiwenga ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika sezvo vaemarson munangagwa vari pazororo senzira yekuroverera muzvare mbaiwa nemhosva yavari kupomerwa vachuchisi vehurumende vari kutarisira kushandisa gwaro rakanyorwa nechimwe chapupu vamichael lozidis avo vakashaya nyaya yamuzvare mbaiwa yava nenguva iri mumatare uye vakamboenza kuti vapiwe vana vavo avo vari kugara navachiwenga asi zvasati zvabudirira mune imwewo nyaya mapurisa anoti achaenderera mberi nekusunga vanhu vane dzimotokari dzisina mutero pamwe nedzisina manumber plates izvo zvakonzera kutaura kwakanyanya pamadandemutande veruzhinji vachitsutsumwa kuti manumber plates awo haasi kuwanikwa nyore kucentral vehicle registry kunyange hazvo vazhinji vakatobhadhara mitero inodiwa mapurisa anoti achasungawo motokari dzehurumende dzinenge dzisinawo manumber plates ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.